This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira ganaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 29 2016.
Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC.
Neni Jonga Kandemiri nichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sangano rinokweretesa mari pasi rose reInternational Monetary Fund rinoti Zimbabwe ichiri kure kuti itange kukwereteswa mari nesangano iri sezvo paine zvakawanda zvainofanira kutanga yagadzirisa.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika dzoziya mashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamabiko ebhavhadhe ravo kumasvingo.
Sangano revadzidzi vemuzvikoro zvepamusorosoro roshora kushandiswa kwemabhazi ezvikoro kutakura vanhu vachienda kumabiko avaMugabe.
Chikwata chenhabvu cheChicken Inn chinobudiswa mumakwikwi eCAF Champions League. Panguva imwe cheteyo Harare City ichibudirira kuenderera mberi mumakwikwi aya.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinokweretesa mari pasi rose reInternational Monetary Fund kana kuti IMF rinoti pachine zvirehwarehwa zvakawanda zvinoda kugadziriswa bhanga iri risati ratanga kupa Zimbabwe zvimwe zvikwereti. Vachitaura neStudio 7 parunare muHarare nhasi, mumiriri weIMF muZimbabwe vaChristian Bedis vati muZimbabwe mune chikwata cheIMF chiri kuita misangano nevakuru vakuru vehurumende vemapazi akasiyana-siyana uye vemabhizimisi nenyaya dzekudyidzana nekugadzirisa upfumi hwenyika.
Vakuru vehurumende vataura neStudio 7 vati vari kuda kuti IMF itange kupa Zimbabwe imwe mari yezvikwereti zvitsva. Vanoti vane chivimbo kuti Zimbabwe yakaita zvose zvaidiwa neIMF pachirongwa cheStaff Monitored Program chakatanga muna 2013 chikapera muna zvita gore rapera. VeZimbabwe vari kutiwo vanofunga kuti vanokwanisawo kuzadzikisa chivimbo chavakaita neIMF gore rapera kuLima kuPeru kuti vanenge vabhadhara mari dzakawedzerwa pazvikwerete kana kuti maarias kumabhanga ekunze uye nyika dzakabudirira. Mari idzi dzinopfuura bhiriyoni imwe chete nemazana masere ezviuru zvemadhora kana kuti US$1.86 billion uye Zimbabwe ichabhadhara mari idzi mwedzi wakubvumbi usati wapera. IMF yakavimbisa gore rapera kuti izvi zvikaitwa inogona kutanga kutaura neZimbabwe nezvezvikwereti zvitsva.
Asi vaBedis vaudza Studio 7 kuti havana chivimbo kuti Zimbabwe nemamiriro akaita upfumi uye nzara iriko inokwanisa kubhadhara mari idzi nenguva. Vati zvekuti Zimbabwe ichakureteswa mari here kana kuti kwete zvichaonekwa muna chivabvu apo pachaitwa musangano neIMF muWashington DC. Vemabhizimisi munyika vanoti pasina kudyidzana naIMF nekupiwa zvimwe zvikwereti zvinonetsa kugadzirisa upfumi hwenyika uhwo hwaenda kumawere. Mangwana, chikwata cheIMF chiri kutarisirwa kuita hurukuro nesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC. Mukuzeya nyaya iyi, tabata mukuru weZNCC vaDavid Norupiri.
Isusu zeZimbabwe National Chamber of Commerce tiri kusangana neIMF mangwana, tine meeting navo mangwana masikati ndopa tichadiscusa tichiva updateawo tichinzwawo kwavari uye nezvatinotarisira sevamiriri vebhizimusi vemuZimbabwe.
Saka inenge ingori Zimbabwe National Chamber of Commerce chetapa?
Ya, pameeting yavakatibhuka nokuti vakanyorera Ministry of Finance kuti vanoda kutiona masikati, vakationa isusu tichingova Zimbabwe National Chamber of Commerce.
Imi seZNCC zvii zvamuri kuda kuti zvinge zvichiitwawo neIMF zvamuri kuda kuti munge muchitaura navo?
Isu seZNCC tinoda kuti IMF isachinja-chinja zvainenge yataura kana zvainenge yataura izvozvo zvenyika yeZimbabwe tikange taita saizvozvo. IMF sevanhu vakamirira nyika dzose pane zvemari izvo vachitaridzawo neexample kuti zvavanenge vataura ivo vanozadzikisa. Ndo zvatinonyanyisa kutarisa kwavari uye tinotarisa kuti varerutse vachionawo nemamiriro akaita ikonomi yenyika yedu. Uyezve chatinonyanya kutarisira hatidi kuti vanyanye kusarudza kuti nyika imwe neimwe vanoibata zvakasiyana neimwe, kunyange nyika dzine zvikwereti zvakafanana. Dzimwe nyika dzinenge dzine high risk yavanotaura, dzimwe nyika dzinenge dzitova nehondo chaiyo. Unzwa kuti IMF yaisa mari yakawanda chaizvo. Saka tinenge tichida kuti vangotibata sevanhu vamwe chete, sezvo tiri nhengo yeIMF seZimbabwe. Nokuti isusu vebhizinesi zvinotikonzera kuti upfumi hwenyika hudzokere pasi. Kudzikira kwemabhizinesi kunoafekta nyika yese, kunoafekta munhu wese. Munhu wese anonzwa kuomerwa, nokuti kunyange vanhu vanenge vachida mabasa enot employment creation, zvinhu zvese zvobva zvadzikira kusvika pamunhu wokupedzisira zvinobva zvanyatsokumusvinya zvokuti vanhu havaitiwi zvakanaka navo.
Asi munofunga kuti nekutaurirana kuripo uku hukama uyu hunogona kugadziriswa here pakati peZimbabwe neIMF?
Isusu tinovimba kuti hunogona kugadziriswa, nokuti vakuru veministri yedu yefinance vane zvavakataura kuIMF kuti vanozadzikisa. Ndo zvatiri kuvakurudzira kuti vazadzikise sokutaura kwavo.
Mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce vaDavid Norupiri vari parunare muHarare.
Nemugovera dunhu reGreat Zimbabwe Monuments kumasvingo rakave mukoko uzere uchi, apo rakaumba mabiko ekupemberera bhavhadhe remutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, sezvo vemamana epedyo neekure vachinzi vakakoromoka kunodya nekunwa. VaMugabe vakanga vachipemberera kusvitsa kwavo makore makumi mapfumbamwe nemaviri ekuberekwa, uye vakatorawo mukana uyu kurayira zvakasimba dzimwe nhengo dzebato ravo, idzo vakati dziri kuomesa musoro dzichifunga kuti ndidzo midzimu yebato ravo reZANU-PF. VaMugabe vanonzi vakati havasi kuzotya kudzinga vanhu ava mubato, avo vakati vari kushandisa vechidiki kusunda zvinangwa zvavo zvemapoka muZANU-PF. VaMugabe vanonzi vakatorawo mukana uyu kuyeuchidza vechidiki vebato ravo, avo vanonzi vari kunetsana nevesangano revakarwa hondo yerusununguko kuti vazive kuti vanhu ava vava vakuru uye vakarwa hondo, uyewo havadi kuti vadheererwe nevechidiki ava. Asi imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoshanda yakazvimirira, Dr. Takavafira Zhou, vanoti havaone mashoko avaMugabe ekukurudzira kuti mubato ravo muve nerunyararo achiteverwa nevakawanda, sezvo matambudziko akatarisana nebato ravo mazhinji ari kubva mumba maivo vaMugabe pachavo kuburikidza nemudzimai wavo amai Grace Mugabe. Vazvo vanoti zvakakosha zvikuru kuti vaMugabe vaonekwe vachitora matanho ekudzora kana kuranga chikwata chinonzi chinotsigira mudzimai wavo kana vachida kuti mubato ravo mugadzikane. Katinzwe hurukuru yataita naDr. Zhou pamusoro penyaya iyi.
Bhavhadhe ravaMugabe rakapa vanhu vakawanda zvikuru kuti vave nemibvunzo yakawanda. Saka kune vamwe vanovada vakaenda vachida kunoona kuti vaMugabe vachiri kutonga here. Kune vamwe vatingati mafactions ariko, mabhisero zvekare anobva akamanikidzisa vanhu kuti vaende. Vamwe vanhu vakawandawo zvekare vakaenda nokuti kune nzara inoshura mare kumasvingo. Vaiziva kuti panotosvika mukuru wenyika nomudzimai wake ndo pavangangowanawo zuva rokuti vagutse dumbu ravo. Saka vakaendawo vakawanda, nevana vechidiki vakaenda vakawandawo ikoko. Asi vanhu vapedza zvese vadya vakaguta, vanoti vakadya une ice cream suri. Vanongotaura zvekare kuti kana vaMugabe vachikwanisa kuita bhavhadhe rakadai, ngavatingoonawo kuti vakwanisa kuti nzara iyo yafunya chisero mumasvingo nekune dzimwe nzvimbo dzakawanda mumaruwa ere eZimbabwe yaperawo. Saka ndingati iko zvino matakanhakara anyaradzivana, vakadya vakaguta musi uyo asi vachine nzara.
Tinoona kuti vamugabe vakataura pamusoro pemakakatanwa ari mubato ravo vakakurudzirawo kuti vanhu vasiye nyaya idzo dzekupesana. Mungaona here zvichigadzirisa makakatanwa?
Ndingati iko kunongovawo kushaya nyanga kwejongi. Handioni zvichikwanisa kuti zviitike nokuti chanetsa ndechekuti nyaya yahombe iri kutaurwa navanhu. Even pavakabva kwavamugabe kubhavhudheyi ndorekuti vamugabe vanofanira kutotanga vawana kuti vangaita sei nemudzimai wavo, nokuti vanhu vakawanda vari kutaura kuti nyaya dzese dziri kubva mumba mavamugabe. Kana matishets akanzwa nanakosa vari kuti vamugabe vangazotaura zvamatishets mamwaya, ko ainzi munhu wese kuna amai? Saka vanhu vari kutaura kuti no, factionalism yese inotanga naamai. Ndo vakatanga kuprinta matishets akanzi munhu wese kuna amai. Hationi zvekare vamugabe vachizokwanisa kuti vapedze makakatanwa, nokuti zvinhu zvavanotaura zvakawanda vanenge vanyedero.
Tinoonawo zvakare vazhou kuti vamugabe vakayambirawo mapoka maviri, revakarwa hondo nerevechidiki kuti vadyidzane. Vakakurudzirawo vechidiki ava kuti remekedzaiwo vakarwa hondo ava. Tingaona here vechidiki vachizoteerera kurudziro iyoyi?
Panenge panonetsa nokuti vechidiki vacho ndo vanenge vatsvedzedza mugabe.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira Dr. Takavafira Zhou vari parunare kumasvingo nestudio 7.
Tichiri panyaya yebhavhadhe ravamugabe, sangano revadzidzi vemuzvikoro zvepamusorosoro munyika reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU rinoti harisi kufara zvachose nekushandiswa kwemidziyo yezvikoro kwakaitwa pakupemberera bhavhadhe ravamugabe iri. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Mutauri wezinasi vazivai mhetu vanoti boka ravo rinoshora zvikuru kushandiswa kumabhazi pamwe nekumanikidzwa kwakaitwa vana vemuzvikoro zvepamusoro kuenda kumasvingo kunopemberera bhavhadhe remutungamiri wenyika. Vamhetu vanoti chinonyanya kushatirisa ndechekuti nguva dzakawanda vanonyimwa mabhazi aya kana vachienda kunodzidza kure nechikoro, uye vadzidzi vari kutambura muzvikoro nekushaya mari dzezvikoro pamwe nedzekutenga zvekudya. Vamhetu vanoti vakakatamadzwa zvikuru svondo rapera apo vadzidzi vepalupane yunivhesiti vaidzingwa vachinzi vainge vasina kubhadhara mari dzose dzekudzidza, asi nguva imwe cheteyo vamwe vadzidzi vachipinzwa mumabhazi kuti vaende kumasvingo kumhemberero dzebhavhadhe ravamugabe. Vamhetu vanoti nguva dzakawanda vadzidzi vanopedzisira vofamba nemichovha kuenda kunodzidza, asi vakuru vezvikoro vachiramba nemabhazi. Vamhetu avo vari mugore rechipiri muzvidzidzo zvepublic administration vanoti vakuru vemuzvikoro vanofanirwa kuwanisa vadzidzi mabhazi ekufambisa mazuva ose apo vanenge vachienda kuzvikoro. Vamhetu vanoti kutendera mabhazi kuenda kumasvingo kubhavhadhei kutambisa mari yevabereki iyo vanowana vashanda zvine museredzero, uye kuratidza kuti vakuru vemuzvikoro zvepamusorosoro havayemure kutambudzika kuri kuita vadzidzi. Asi mumwe wechidiki weZANU PF Kingston Zimbodza vanotsigira zvikoro zvakaendesa mabhazi nevana kumasvingo vachiti bhavhadhe ravamugabe izuva rinofanirwa kucherechedzwa munyika. VaZimbodza vanoti zuva rakazvarwa vamugabe rinofanirwa kuitwa zororo munyika sezvo vamugabe vari mutungamiri anoremekedzwa.
Chokutanga tinototi chinhu chakanaka kutocherechedza zuva remutungamiri wenyika. Sekaonero kangu ndaitofunga kuti dai yaitodeclarewa holiday chaiyo, because murume uyu basa rakarwa rikuru rizhinji chaizvo, zvekuti handina kana problemu yokunzi mabhazi azoenda kana kuzodii. Zvakatonaka izvozvo, because murume uyu zvaakutotiitira zvikuru zvizhinji. Dai yaitodeclarewa kuitwa national holiday totoswera takazorora tiri kumba tichipemberera birthday ramudhara, zvanhu zvakatonaka chaizvo.
Vanoziva zviri kuitika pachinoi University of Technology kana kuti CAT vanoti vakanyorerwa tsamba kubva kumahofisi avo kuti vatumire mabhazi akazara nevadzidzi, uye kuti vamwe vadzidzisi vaende kumasvingo kumhemberero dzebhavhadhe ravamugabe. Asi mutauriri weCAT vatapera Musekiwa vati tivanyorere mibvunzo pane zvatiri kuda kuziva, asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Mune imwewo nyaya, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kutampa Florida muno muAmerica chinoti chiri kufara nekuwana mukana wekupemberera bhavhadhe racho nhasi unowe musi wakukazi 29, rinove zuwa oru noya kamwe chete makore mana oga oga. Muzvare takudzwa sai vanoti nguva zhinji vana vanzwisise kukosha kwezuva iri sezvo richiuya palipie asi ivo vanopemberera zuva rekuzvarwa kwavo musi wa28 kukadzi kana kuti musi wa1 kurume mamwe makore. Mavelous Muhlananya weStudio 7 aita hurukuro namuzvare sai pamusoro pebhavhadhe ravo.
Tozofara zvisingaiti. Ya, nokuti nhasi tikuna tozoserebrisawo pazuva rangu.
Mamwe makore apfuura munowanikwa muchirangarira zuva renyu rekuzvarwa sei?
Tinoserebreta musi 28 nemusi wa1 March zvese nemamwe makore acho. Izvi zvinondifadza seri kuita pazuva rangu nokuti mamwe makore vamwe vanhu vanonge vachinditi hatiselebreti newe kana kuti hatikutengeri zvinhu nekuti harisi birthday rako chero chaiwo. Saka kana riripo kudai zvinonakidzira nokuti ndinenge ndine vanhu vakawanda vekuselebreta navo. Manje nhasi chashata ndechekuti ndirikuenda kubasa. Saka ndotomirira kuti pazosvika paweekend ndopandichazongoonawo zvekuita ipapo.
Mungambotitsanangurirawo kuti muri kupi pari zvino sisi takudzwa uyezve munoita nezvei?
Ivo zvino ndinogera kuTampa kuFlorida. Ndiri postdoctoral scholar pauniversity irikoko.
Pane vamwe vanotaura kuti iro gore rino relip year madzimai anokwanisa kuti ivo vakumbire varume kuti varore. Imi mungaone muchizoita zvakadai here semusikana wechidiki?
Aiwa bodo. Tongozvingazvite sevakore izvi. Either do or see a dozo power core.
Saka muri kuita makore mangani iripo pazuva ranhasi? Uyezve munoverenga sei makore enyu tichiona kuti zvinoitika every 4 years?
Iko zvinondi kusvika 8 makore andacelebrata birthday rangu 8 asi chaivo chaivo i32. Saka inini ndinongoti kana gore rapera ndinenge ndichingowedzera, handimiriri kuzowedzera after 4 years.
Zvii zvamungade kutaurirawo kune vamwe vane bhavhadhe ravo iwo musi wanhasi?
Tinoda kuvati nini happy birthday and then ndozongoudza kuti sazvisa pressure yekuti since birthday zvichiita kamwe pa4 years kuti zvinhu zviite perfect. Nokuti zvikasaita perfect you'll be very disappointed. Ngocelebrateai nge like a normal birthday.
Muzvare takudzwa sai vane bhavhadhe ravo nhasi vanga vachitaura naMavelous Muhlananya weStudio 7 vari kuTampa muFlorida.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vakuru vakuru vemuSomalia vanoti vasunga vanhu vatanhatu vavafunga kuti vane chekuita nekubhombwa kaviri kwakaitwa nechikwata cheAl-Shabaab neZuro muguta reBaidoa. Izvi zvakasiya vanhu makumi matatu nevaviri vafa uye vanhu vanodarika makumi matanhatu vakakuvara.
Munyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon vanoti zvisinei nezvimwe zviitiko, chibvumirano chekumisa kurwisana muSiria chiri kubudirira muzuva racho retatu. VaBan vatiwo chikwata chenyika dziri kuongorora chibvumirano ichi dzinoti chiri kushanda zvakasimba mukuona kuti mhirizhonga haisi kupararira uye kumiswa kwekurwisana kwabudirira.
Vagari vakatenderedza nzvimbo yemarange nechimanimani vari kushora zvikuru makambani akamiswa basa nehurumende yekuchera mangoda kunzvimbo iyi vachiti makambani aya aikanganisa utano hwavo zvakanyanya. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Momo emogari wekwa odzi, mozare Mavis Garenyi vanoti, makamba na ichera mangoda ayanga sinene utano wavo, uya akashibisa mvura yemuna odzi, iyo inovarara misa ivo nezvipfuwo zvavo.
Taifika mwaodzi mwakaitwa iri yata polutwa yakasvipa tichigeza mo, tichiswinyiwa, tichichera mvura yakasvipa. Saka anga ari kuri machallenges anga tiripatiri anhukadzi achisiniwa kunhengo dzakawanzika taingosiniwa mwiri wese uchiita rashi saka mabohos anenge apo nofunga dambudziko redu ringapera asi nguva yesese tanga tiri kunetseka mvura yanga ikangosvipa yakabvite madhaka yaizotoziramire umba kana ubike chikafu chai chakasvipa atingatotauri ngenyaya yezvipfuwo zvakapera ndiyo mvura yachoyo utano hwedu hauchazi kumire zvakanaka ngeyoyo mvura yacho saka mamining companies paakauya haana chatakabhenefita kubva kwaari isu takatoita los inini pano apa ndinomuwangani mwondo dzai dziri over 60 something ndine madhongos 2 chete mudanga imomo unoti ukataona hasitori health aiwa kuti ndakatengesa dzakapera ngeyo mamining companies iona ngemvura yakanga ichimwa mvura isina kumire zvakanaka
Momwe mugari wemunzvimbo iyi vati mutsigauke vanoti mvura yavo yakasvibiswa zvikuru nemishonga yaishandiswa nevemigodhi ava.
Mvura yemuna odzi yakaiswa polluting ngeanhu emigodhi. Migodhi yakaise inogese madiamonds nemishonga ndiyo inoende mumvura umu. Ndiyo inoite kuti zvipfuyo zvedu zvipere kufa zvishodhe zvichabere mhuru dzakagwinya zvichifa. Mwembe zaku zikitofa, nye kutonga zoro kutuwa sikitofa ni miredi yanga sika cha tiki za kadako kwa ipota kichigeza imu mwote kime imu nao kupolitikwa paya itao kupasha itile nara unda ese mwote sikio kedu sikupele ufangu pangu na kumfra iyo
Va garive kumarange vanoti sangano rakashumirira reZimbabwe Environmental Law Association ndiro rakavabatsira nekuvacherera zvibhorani mushure mekunge vorwariswa nemvura dzine mishonga waibva munzvimbo dzinocheneswa mangoda. Vasigauke vanotiwo nemakore ane chitsama anga achicherwa mangoda nemakambani aya hapana kana klinika zvayo yakavakwa nemakambani aya kuitira kuti vanhu vanorwara mushure mekunwa mvura dzine tsvina idzi varapwe.
Taishandisa kuti nzvimbo inei tingadai tanuruka uye pane development yakakura mukati pahot spring takova nenorwe kana nenyati tingaita nedevelopment yakakura zvino seizi kunakise zvakanaka no hapana kana declining panapana asi anhu akazara pamhiri pa munomu akazara anhu munomu aanobva chiiteoni nakunda ichi hai motikari kuende kutakova kana kuende kuzanzani kuende kuchipata apa hapana clinic havasi kuda kutibatsirawo kake clinic tione kuwane utano huri nani.
Kunyange hazvo vamwe vagari ava vari kufara nekuvharwa kwemigoti yemangoda iyi mumwe mugari wemunzvimbo iyi Muzvare Maruwa Chidowe vanoti kuvharwa kwemugodhi iyi kwakavabaya panyama nhete kunyange hazvo migodhi yanga ichikanganisa utano hwevanhu.
Ndiri mugari wenharaunda ino kudai ndiri kutorwadziwa nezvaitika zvekumiswa kwevanhu kushanda mumamining companies because I was also benefiting through renders zvamuri kuona dzimba dzangu dziri pano idzi dzangosara dzakadai vaigaremo vakatoenda nenyaya yekuvharwa kwebasa zviri kutotirwadza zvakanyanya zviri kutorwadza nekuti pazvapaa paine maini zvanga zviri nani.
Ongororo yakaitwa neUniversity of Zimbabwe ichishanda neZimbabwe Environmental Law Society yakaburitsa pachena kuti nzizi mbiri odzi nasave dzainge dzazara nemuchetura waibva kumakambani anochera mangoda izvo zvakanga zvichiisa vagari nezvipfuwo zvavo panguva yakaoma. Kubva pakatanga kucherwa mangoda kwachiyadzwa muna 2011 mombe dzinodarika zviuru dzakafa mushure mekunwa mvura ine muchetura. Vagari vemunzvimbo iyi vanoti vamwe vakatorasikirwa nezvipfuwo zvavo mushure mekunge zvamwa mvura ine mishonga iyi. Mumwe chiremba aramba kutaura pamhepo anoti kusvibiswa kwemvura nevanochera mangoda kunogona kukonzera zvirwere zvakadai sekukanganiswa kweganda nezvimwewo zvirwere. Kurukota rezvezvicherwa vaWalter Chidhakwa vakamisa kucherwa kwengoda kwamarange nenharaunda yechimanimani svondo rapera vachiti makambani aya akakundikana kubatana nehurumende mukuumba kambani yeZimbabwe Consolidated Diamond Company. Makambani akamiswa aya anosanganisira Engine Investment, Diamond Mining Company, Jinan, Marange Resources and Mbada Diamonds. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mdadigwa.
munhau dzedu dzemitambo. Kwakave nekufara pamwe nekuchema munhabvu muZimbabwe mukupera kwesvondo. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotitaurira zvakaitika.
Kufara pamwe nekusuwa uku kwakauya mushure mekunge chikwata cheChicken Inn chabuditswa mumakwikwi eCAF Champions League. Panguva imwe cheteyo, Harare City yakabudirira kuenderera mberi mumakwikwi eCAF Confederation Cup. Asi kubuda kweChicken Inn kwakarwadza veruzhinji sezvo chikwata ichi chakanwiswa nepenareti mutambo wave kutosvika kwamvura yacheka makumbo ndokukundwa 2-0 asi vachibuda mumakwikwi aya 2-1. Mushure mekunge vakakunda Mamelodi Sundowns yekusouth Africa yacho 1-0 mumutambo wekutanga. Chicken Inn yakamira zvinotyisa zvekuti matambiro avo akaita kuti vawane shamwari dzakawandisa pazuru nezuru zvakauya kuzoona mutambo uyu uyo wakatambwa manheru. Mutsigiri wenhabvu anozivikanwa zvikuru vaChristopher Mandija avo vanoi zvekare sachigaro vatsigiri vechikwata cheDynamos muHarare vanoti Chicken Inn yaifanira kuve yakakunda mumutambo uyu dai vakashandisa mikana yakawandisa yavakawana. Vatambi veChicken Inn havasi kufara nepenareti yakapiwa Sundowns vachitiwo vakabirirwa nemubati wepembe wekumaragasi yeyi izvo murairidzi wavo Joey Antipas anobvumawo. Asi vamandija vanoti pekutanga vakaona sekunge yaive isiri penareti. Asi mushure mekuongorora zvakaitika vanoti Chicken Inn isacheme nenyaya yepenareti iyoyi. Asi veChicken Inn vari kudzoka kuZimbabwe mushure mekunge varatidza Africa yese kuti munyika muno mune nhabvu yepamusoro-soro uyezve vaine chivimbo chekuti vakaramba vachitamba sezvavakaita vanotora zvekare mukombe weKasolaga Premier Soccer League. Panguva imwe cheteyo chikwata cheHarare City chakaunza mufaro mushure mekunge charova AS Adema yekuMadagascar 3-1 ndokuenderera mberi muCAF Confederation Cup 6-3 mushure mekunge vakambokunda mumutambo wekutanga 3-2. Panguva imwe cheteyo chikwata cheHarare City chakaunza mufaro mushure mekunge chakarova AS Adema yekuMadagascar 3-1 ndokuenderera mberi muCAF Confederation Cup 6-3 mushure mekunge vakakunda 3-2 mumutambo wekutanga. Muteveri wechikwata ichi Adam Mukwasi anoti vari kufara zvikuru nezvakaitwa nechikwata chavo kuratidza Africa yese kuti nhabvu yemuZimbabwe yasimukira.
Bhora remuZimbabwe pane parakaneta padhabha rasumudzwa. Tinotenda kuti rinogona kuenda kumberi kana ikaona mukana wakadarika ipapo.
Harare City yave kusangana neZesco yekuZambia mumutambo unotevera. Zvakamira zvakadai, chikwata cheZPC Kariba chave mumakota finari eZimbabwe National Army Charity Challenge mushure mekurova Dynamos 1-0 muRufaro Stadium nezuro umo manga mune vatsigiri venhabvu vakawandisa nhandare yakazara kuti tashu. Chibodzwa chakanwiswa naWisdom Mutasa muchikamu chekutanga chakaita kuti zvikwata izvi zvipesane ZPC Kariba ichienderera mberi Dynamos yacho ichisara kumashure. Wisdom Mutasa mwana wemutevedzeri wemurairidzi weDimbare Lloyd Mutasa. Mimwe mitambo yeZimbabwe National Army Charity Challenge iri kusondo rino apo Chicken Inn iri kusangana neHighlanders. Harare City ichibanda nawo nemakepekepe eCapes United. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa zvakabuda kumabiko eBavada remutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemugovera.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi.
Sangano rinokweretesa mari pasi rose reIMF rinoti Zimbabwe ichiri kure kuti itange kukwereteswa mari itsva.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzazeya mashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avakataura pamabiko eBavada ravo kumasvingo.
Sangano rezinasu roshora kushandiswa kwemabhazi ezvikoro kutakura vanhu kuenda kuBavada ravaMugabe.
Tabvatasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonika ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Chris Kande namavelas muhlanganya uye munhau dzechirungu.